magwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare magwanani anhasi uri musi wechishanu mbudzi 1 2019. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunotiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika rinoshora mumiriri weAmerica muZimbabwe vachiti havaremekedzi Zimbabwe. Zviuru nezviuru zvevanhu zvinotarisirwa kuungana pabetera primary school nhasi pamhemberero yekuwanikwa kwemangoda mamarange. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika Dr. Siusiso Moyo vanoti mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakaratidza kusaremekedza Zimbabwe nekubuditsa kwavakaita mashoko ekushora wavanoti uori huri kuitwa nevamwe vatungamiriri venyika hunopa kuti Zimbabwe itatarike munyaya dzezveupfumi. VaNichols vakabudisa mashoko aya padande mutande reTwitter svondo rapera apo hurumende yaironga kuti vanhu varatidzire kuti zvirango zvibviswe. VaMoyo vanoti zvakawanda zvakataura navaNichols hazvitausirwe kubva kumiriri wenyika. PaTwitter muzinda weAmerica muHarare wakati semuenzaniso mari dzeCommand Agriculture nemangoda dzange dzisina kushandiswa zvakanaka. Dr. Moyo vanoti vanoda kudzidzana neAmerica asi vachida kuremekedzwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weZANU-PF muAmerica Dr. Frank Guni.
Zvataurwa nava Moyo vanovaivo gurukota rezvekunze muZimbabwe, zvinhu zvatinenge tichitarisira kuti zvitaurirwe padare renyika rechikuru kana kuti rakavandika iya yatinoti diplomatic language kana kuti diplomatic discussions. Taitarisira kuti hurumende ideedze ambassador weAmerica kuministry yedu yeforeign affairs kana kuti yezvekunze, vogara navo pasi vachivataurira nekutsuma nekunyunyuta kwavo sehurumende yedu. Tinoona kuti vataura mashoko ekuti mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakataudzira zvirangano zvekuwirirana pakati penyika yavanoti diplomatic etiquette. Zvinoreva kuti hurumende yeZimbabwe iri kutsutsumwa nezvakataurwa navaNichols nenyaya yezvirango zveupfumi zvakatongerwa nyika yedu. Vakazopfurikidza vaakutaura zveuori nezvimwe zvakadaro. Hongu zvimwe zvavaitaura vaNichols zvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvakafanana nenyaya dzezveuori nedzekudii. Asi ivo semunyarikani akamirira nyika yake muZimbabwe, pane pavanofanira kugumira mukutaura uku, uye pane kutaura kunofanira kuitwa padare rakavandika kana kuti rediplomas ravanenge vachitaurirana kunze uku, kwete zvokunoshambadza pakazara vanhu.
Asika ivo vari kuti Zimbabwe ndoo yakatanga kurova bembera ichitiyo zvirango zvinonzi zvakatemerwa vamwe vakuru ava ndo zvakanganisa nyika, vakati aiwaka ivo vanofanirawo kupadivira America.
Hativarambidze kupadivira America, asi ngavamire muchokwadi vagorega kuita sekuti ivo ndo vatova mutauriri wezvematongerwo enyika vachinyanya kurerekera kudivi revanopikisa hurumende. Ngavamire pachokwadi vakamirira nyika yavo zvine chiremera chinoita kuti nayo vasazofumurwawo kana kutukwa patikirire. Hapana chakaipa kuti America iti Zimbabwe muri shamwari yedu, gadzirisai nyaya yeuori apo nepapo. Hapana chakaipa ipapo, asi mataurire neudzamu hwemashoko nepaanenge achi pakurwa ndo panoita kuti vanhu vazoti izvi zvapfurikidza mwene izvi asi zvisinei kuti tidzokere panyaya chaiyo chatingataura ndechekuti hurumende yeZimbabwe haina kukanganisa muku nongedza kuti aiwa vaakupfurikidza asi taitarisira kuti minista devatodeedza ambassador kudare ravo voti aiwa ka iwewe wapfurikidza mwero usadaro womupa warning ndozvinoitwa nyika dzese ndozvadzinoita kuti vamiriri vedzimwe nyika vanenge vataura kana kuti vaita mabasa anopfurikidza mwero vanodeedzwa vogariswa pasi vokurukurirana kana zvikaramba zvichiitika munozonzwa dzimwe nyika kuti vadeedza ambasada wavo kuzosvika vatozodzingirana vamiriri vehava.
Dr. Frank Guni vange vari parunhare muno muWashington DC. Blessing Abatawo mutevedzeri wesachigaro weMDC muAmerica vazvidzairo zvidzo.
Mashoko aya maonera andiri kuita vasibusisiso mwoyo vanga vasina kunge vadzikisa pfungwa dzavo kuti vazive kuti ava veAmerica vane zvavari kutraya kuda kuti zvinake asi ivo vari kutadza kuti vava kutoita fanga ndo vari kutofarira masanctions acho.
Asika ivo vari kuti America inenge yakupindawo nemwenje mudziva ichitadza kuremekedza Zimbabwe.
America inenge iri kutoremekedza kodzero dzevanhu kukunda iyo Zimbabwe government pache zvayo. America iri kuti remekedzai kodzero dzevanhu kuti tibvise masanctions. Asi vamoyo vari kutoita fanga zvonzi ayo isusu kodzero dzevanhu hatiremekedzi masanctions acho hatina basa nawo. Vakutoti imi muri kuisa masanctions ndimi muri wrong. But havari kuti no remekedzai kodzero dzevanhu batai vana vezimbabwe sevanhu.
Munoonawo sezvavari kutaurawo vamoyo kuti vari kuti Zimbabwe inogona kutorera America mamwe matanho avasiri kutaura kuti ndeapi chaivo.
Hakuna izvi zvakafanana nekuti tsuro inotaura gugwe nzou kuti ndinokutorera matanho kana wakatitika iwo ndiyo tsuro unoitawo kuti usatsikwe America kuti ingawane zvainowana kubva kuZimbabwe zvinotishamisa chaizvo kuti vangataure vanenge vakamira pai.
Asika iyo Zimbabwe iri kutioka nyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa kuri vehurumende ndo yakanganisa upfumi hwenyika.
Haisiriyo zvakakonzera kuti masanctions avepo ndo zvakakanganisa sai zvangogadziriswa izvozvo nyaya panenge pasina.
Vari kutioka Zimbabwe haingavaudze zvekuita.
Ava vari kuitira vana vezimbabwe zvino kana vatiwo kufunga kana kurova kana kuuraya zviri kwatiri kuitira vana vezimbabwe handifunga kuti zvinenge zvakanaka kuvana vezimbabwe.
Dzimwe nguvawo vezanupf vari kutioka iyo America inopomerwawo mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu kune dzimwe nyika asi kana kwauya kunyaya yezimbabwe ndo painoda kumiramira nekumisa musoro unge magure.
Ngavapeka maexample yekuti makatyora kodzero dzenyika iyi kwakati vanoda kuti vanozopowo masanctions kuAmerica.
Mutevedzeri wasachigaro eMDC muAmerica vazvidzairo zvidzo vange vari parunhare kuOhio naBlessing Zulu weStudio 7. Zviuru zvevanhu vanobva mudunhu reMarange pamwe nemamwe matunhu emunyika vari kutarisirwa kuungana nhasi paBetera Primary School pamhemberero yekucherechedza kuwanikwa kwemangoda maMarange. Mukuru wesangano riri kutungamirira urongwa uhu reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti chikuru chavari kuedza kuita kuburikidza nemusangano uyu kutsvaga nzira dzingapodza maronda akakonzerwa nekuwanikwa kwechicherwa ichi mudunhu iri. VaMaguhu vanoti vanotarisira kuunganidza mapoka ose ane chekuita nekucherwa kwemangoda kuchiadzwa anosanganisira makambani ari kuchera, mapurisa, madzimambo pamwe nemasangano akazvimiririra. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Urongwa huripo Jonga ndehwekusanganisa vagari vekwaMarange pamwe chetewo nemasangano akazvimirira oga ari kubva muZimbabwe yese, vamwe vari kubva kuHwange, vamwe vari kubva kwaMutoko, Bikita, Harare. Chatiri kuda kutaura pamusoro peyatingati healing trauma, kuporesa marwadzo, angava ari marwadzo ari mupfungwa, angava ari marwadzo ari panyama, angava ari marwadzo pamweya akakonzereswa nekucherwa kwengoda kwaMarange. kune zvinhu zvakawanda zvangazvichiitika ikoko. Saka takaona sekuti pane kunyunyuta kune vanhu ende vanoda kuti vabatsirwe. Saka tinenge tino makanselers vamwe vachange vachitaura nevanhu vakasangana nematambudziko akasiyana siyana. Chinangwa chedu hachisi chekungotarisa zvinhu zvakaitika kumashure, asi kutarisa mberi zvekare kuti tingaite sei kuti vanhu vasanzwe sekunge inhapwa, asi kuti vakwanise kutora upenyu hwavo vachitarisa ramangwana vaine chivimbo chekuti mangwana akajeka kudarika zvakaitika kumashure.
Vamaguhu, panopodzwa maronda panenge paine mapoka maviri, vakakonzera maronda nevakapiwa maronda, munenge muine here mativi maviri esa?
Hongu, takatanga taita hurukuro nekambani yeZCDC, kwete kuti tiri kuvapomera kuti ndiwo honzeri yematambudziko, asi ikambani yakamira panzvimbo yanga yakamira makambani akachera kubva muna 2009 kusvika muna 2016. Ivo vakatangirawo kubva ipapo vachienda mberi. Saka panewo zvinyunyuto zvakanyanya zvine vanhu zvekuti vari kufila kuti kucherwa kwengoda dzavo hakusiri kuunza pundutso munzvimbo yavo. Mabasa anofanira kupiwa vana vavo vari kufila kuti havasipiwa mabasa ivavo. Saka takazobvumirana neZCDC kuti vange varipo kunyange vakasapa zvavo mashoko, asi vange varipo kuti vateerere uye kuti zvinenge zvataurwa izvozvo uzoona kuti vangaitawo sei vachishandawo nehurumende kugadzirisa dambudziko iroro. Takakukawo zvekare mapurisa nekuti panewo nyunyuto dziripo pamusoro pekama hwevanhu vekwamarange nemapurisa. Mapurisa anenge aripo zvekare vachinzwawo kuti vanhu vari kufungei uye vari kutaurei pamusoro pekuchengetedzwa kwemutemo munzvimbo iyoyo.
Mataura nyaya dzemarwadzo, ndeapi marwadzo ari kunyanya kubata vagari?
Marwadzo ari kunyanya kubata vagari ndeyekuti mamarange makadeuka ropa rakawanda kubva muna 2006 kunyange mauto asati ange ako. Vanhu pachezvavo chaivo makorokoza vaipondana. Kwozoti kubva muna 2008 tichienda mberi panosvikawo mauto nemapurisa pakaitika zvinhu zvakawanda. Saka zvinhu izvozvo vanhu vari kufila kuti nzvimbo yavo yakasviba inoda kuti icheneswe. Rimwe dambudziko riripo kunetsana kunenge kuchiita vanhu vanenge vachitsvagawo kurarama kuburikidza nekuchera ngoda. Vachinetsana nemasecurity guards vanoshanda vachichengetedza nzvimbo iri kucherwa kwachiyadzwa. Vamwe vanorumiswa nembwa, vamwe vanoti vakapfurwa nezvisese, vamwe vari kutofamba vaine marabba bullets munyama mavo. Saka tiri kuuyawo zvekare neruyamuro rwekuti vanhu vanenge vachida kubatsirwa vanenge vaine maproblems zvekuti vane mabullets mumwiri mavo, tine urongwa hwekuti vanhu vanofanira kuti vazobatsirwe abviswe mabullets iwavo. Tiri kutorawo zvekare vanhu vakatamiswa kubva kwamarange vachinogara kuAdder Transvaal. Pane marwadzo mazhinji aripo ekuti vamwe vanga vari madzishe, vanga vari madzisabhuku kwamarange, iko zvinova vanhuwo zvavo. Pamusoro pezvo vanhu ivo vanga vari pasi pamambo Marange, iko zvinova pasi pamambo Zimunga. Saka nevanhu vanga vari pasi pavo vakarasikirwa neushe hwaivatonga kana kuti usabhuku hwaivatonga, iko zvino vanozvitora senhapwa dzamambo Zimunya. Saka zvese izvozvo zvinoda kuti zvitaurwe, kwete kungotaura chete, asi panofanira kuti patsvagwe nzira yekuti hero dambudziko riripo rogadziriswa sei.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Sachigaro vebhodhi rekambani yeZisco Steel muzvinafundo Gift Mugano vanoti vashandi vekambani iyi vakamanikidzwa kuenda pamudzandigere muna 2016 vapiwa mari dzavo dzose uye hapachina chikwereti. Asi vashandi ava kuburikidza negweta ravo vaDevs Mujaya vange vachichema chema kuti vanoda mari iyi iri mumadhora ekuAmerica kwete yemaRTGS dollars avari kupiwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Mugano.
KuZisco yanga yakamira kushanda kubva 2008 nenhau yematambudziko eupfumi hwenyika. wakawira nyika ya Zisco yaka sangana wana matambu tukiwa kubayamira. Saka pa shandi wakanga wane uchuwe kubasa pachakishu mila dama bills. But wa shandi waka zori trench wa 2016. Saka kubaguma chiroko baka pane mara trenchment package. Ayafana wanga jibadawa kwa shandi wedu Zisco. Saka mare ya kabadawa tufunga kuti mashondo matatu apura janga ya sara ndio about $30 million. Yaka kwa shandi kuti trenchment package yao ipere. Saka parizi no tingati Zisco haichi na chukwere zine wa shandi waganga wakati trench kwa pango sara skeleton staff iliku batira kutarisa ama assets company ndo mamira kaita chinuzisko pa nyaya zewa shandi mimari zewa shandi.
Saka mungati vasara wanushuka wangana
tingati chinema shandi wanushuka kuma 248 zisko ene makambani matatu inonzi Bimco ndo mining company ye Zisco right then poita language ya steel ndi imwe arm ye Zisco then poita Zisco yacho. Saka Zisco is a holding company.
Pani urungwa hiriwe kumutiriza company kuti itangi kushanda zwakari?
Yes, pani urungwa uripo. Tingati sisi se board ijwa, alakatanga muna September. Chiviku shanda, mechirungwa chikuda kushandi sana, tena dema domestic resources, marisosi ya Zimbabwe. Kutikuwa nise kumutiriza company. Saka chikutanga nise kuti technology ya famba, kubapa kambo mira company. Pani za chinda, ya chanduka, ya the technology. Saka tiri kushanda ne gwaro rekuda kuita ongororo ekuti mamirider Zisco right now ne mamirider of technology advancement tinotangira papi tinoda kukontinua here ne model yanga yagira iripo ye Zisco oro toda kuchinja. Saka tiri kuengeja ma universities andikwasi kuvatawara parizvino zvino kuti vakarekera kunyaya dze technology nema economists nevanhu vanozadzi finance as well. Kutite inonzi feasibility study yekuti tingaita sei kuti kwanise kushandisa inonzi domestic resource mobilization.
Asi pane vamwe vekunze here vamuri kumbotaura navo muchiedza kugadzirisa zvamuri kuita izvi?
Ndinoziva kuti pane kambani inonzi R&F yemachina yanga yakambotaurwa naine hurume tisati vapo seboard. Ndinoziva kuti pachine hurukuro iripo isusu seboard takati inyaya iyi yakanga ya taliswa nebodi rakanga rapfuura ende hurumende yakanga yapa chikamu chapa musoro yanga yabva kwachiri nekuti bodi rinoendosa. Saka takati hatingamiriri hurukuro iyo yatovangu yakati rebei tavofanira kuita zvatokwanisa kutiita nekuti kambani ingoripo hapana chachafamba chikati o. Saka izvozvo hazvinisi kana vakada kuya mangwana havana vachijoina vachienda mberi nebasa chatiri kuda kuti mazimbabwenzi vaone chouviri kubva pakambani yavo.
Sachigaro vebodi rekambani yeZisco Steel muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunare muHarare neStudio 7. Tovambotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti mapurisa asunga vanhu makumi matatu nevatanhatu vanofungidzirwa kuti vanotengesa zvinodhaka kudhuri vazimu Bite Bridge nembare. Mukroniko mune nyaya yegurukota rezvokudzidzana nedzimwe nyika vasivusise mwoyo vachishora mumiriri weAmerica muZimbabwe. Mukroniko mekare mune nyaya inoti Bakers in Bakeries yadzikisa mutengo wechingwa kubva pa$15.75 kusvika pa$14. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Ja, ndiri wachirandu, ndiri muno muSouth Africa. Ndabatikana nokurwadziwa nemakuhwa anotaurwa namangwana kuti vamunangagwa vambeya nenyika dzakawanda vachiunza mishonga vachiunza mishini muzvipatara. Ndeupi mushini mumwe chete zvavo vakaunza kana parirenyato hospital tizive kuti vamunangagwa vakaunza zvinhu iyi. Ngaataure kuti vamunangagwa vaita mbiri yekumbeya nendege vachitendera nyika dzakawanda vachinakirwa vachidyaliswa vari mudenga kwete kuti vane zvavauya vakagukachira zvinobatika. Kwete 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 ngavasauye panhepfenyuro vachititaurira makuhwa ari pachena tinotibata ngavanyepe ku ZBC yawe ikoko. Pano pa studio pedu panapa tiri kuvaona vachitinyepera. Vanouya kutaura nhema dzinonyadzisa pachena kudai so vasadaro so vamangwana. Inga zvaari munhu mukuru wai kuziya wani. Zvimwe zvacho zvinodawo kuita uchinyara so. Ndatendawo.
Zvakaoma. Zvinyu zvatiomera zvokwadi. Tiri muno muSouth Africa umasi anongona wangu zvakaoma. Zvinokwakadiwa ikoko vanhu vestudio 7 munogona chose. Noti tia basa rakanaka siyo. Zvakangooma hazvo nyika yedu yavora yafa yapara. Tinotenda hatinawo mari munongotiponerawo kamuchifuta muchingotinzawo ndiri kuSouth Africa. Tichingovawo kuti zvinofambawo sei. Asi magona aramba makabata makadaro anyika yedu yavora nevakura. Ndatenda hangu ana mukoma jonga.
Pamusoroi vana jonga akadimire nevamwe vatere vestudio 7 ndirambotaura wangu panyaya dzezimbabwe apa vakomana kutaura chokwadi muchinda wedzoroguruyu hapana zvozikamwa hapana zvozikamwa iko zvino nyika yaenda kumawere vabereki vedu vari kufa muzimbabwe umo muchipatara mapiritsi hakuna zvirwere zvawanda mvura ichanaye munhu angagwa maproblemu zoga woga ngaambopawo mupanho wechidiki yoambochuna timboona zvinofamba sei hapana zvozikamwa zvechokwada kutesaini kuri nani ndatenda
tinoti makadiko vashamarare vestudio 7 nevaterere vavo studio 7 ndoda ngotaurawo pamusoro penyika yedu yezimbabwe tatambura vanhu vamwari nekuti nyangwe tiri kuno kusouth africa kunoku kutotumira kwacho mari kutotiinde kuzimbabwe zvatishungurudza dei murume uyu anonzi munangagwa uyu dei anga ati ari munhu akazvipira agona kukanda hake maturusi pasi kuti vanhu vadi vachicheuka nezvake papinde mukomana wechidiki bhikozi tatambura isu zimbabwe haichakwanisi kuita kuti tirarame tirimo kutoti uinde kuzimbabwe kwacho ungoitoona kutoti wakutowedzera zvenhamo pamusoro peimwe
ndoda kutanga nekukusimbisai vashamarari vestudio 7 nekuti panhau dzechokwadi nhau dzinotaura zvinoitika munyika ini icho changu chandangotanga kutaura ndechekuti kumachiremba ikokoko rambai makadzvanya ipapo pamakadzvanya ipapo musamboregedza kusvika mapiwa mari inotenga kwete zvekungosera muchinzi hakuna mari vachiita zvekutamba nemari vachiwesta mari vachingokwira ndege kunge vana vadiki vachiwesta dzimwe mari dzina nemusoro wese muzvipatara musina mushonga machiremba rambai makadzvanya ipapo vachaziva kuti kana vachitonga nyika vanoita sei kana vasingagoni zvekutonga nyika ngavasiye vape vamwe vanogona kwete zvavanochitaurira zvavari kuita zvisina nemusoro wese vanhu vezana havafungi havarizini havana kana brain yekusumudzira nyika ngavangosarenda once vataura kuti nyika taikoniwa kwete zvavari kutiitira zvapana chiri kubuda
makadiko vanotipai chirongwa ini ndinoita trust story ndatindi kumbotaurawo pamusoro penyika yedu penyika yedu yezimbabwe zviri kuitika kumusha kwedu ko hazimbofadze chikumbiro chinokumbirisa chekuti kudai kwanzi baba munangagwa kudai vari kundizwa nhasi uno ndaiti kudai vagarawo pasi navachamisa vakwanise kutaurirana zvinoita kuti vana vezimbabwe vakwanise kurarama zvinoitawo kuti mhuri yezimbabwe ikwanise kugara mumamusha nekuti musha dzakawanda dziri kuparara kuzimbabwe uko nekuda kwematambudziko panoti baba munangagwa dai vakwanisa kugara pasi navo vachamisa vataurirane sevana vezimbabwe vakwanise kutisunungura nekuti takanyura mumatope ndatenda
Studio 7 please titarisirewo nyaya yezesa billing system yavo yatikwadza billing system yavo yauraya zimbabwe haukamu kuchaja magetsi kudhurisa kudaro haukamu kuasuma kuti imba yega yega hausondi yega yega inogara mhuri imwe isi tichiziva kuti vanhu vanorojisana musha umwe unogona kugara vanhu kana 4 kana 5 tonzi kwanai pa 200 units unit rongwere kana raakutimes wavaisi 8 times 9 hazvisi kuita magetsi ari kudhura tarisai nyaya iyi pano kuna kutoka kutumia pasto juu amari papa mari zaidu zito chikiliwa tarisita inayaya ii maketa adura spendra na nishiri mnika
aya mashoko ya vatereri ve studio 7 varikuwa kasi anasiana vachiti pafu mkwa zabo mashoko ndiyabo asinache kuita ni studio 7 titu mire mazuenyu pa whatsapp number zinoti 001-202-465-0318 mchiti udhaza mnofunga pane zvirikuitika. Muchikamu chino tinotarisa zvirikuitika muAmerica. Zuva reHalloween rinopembererwa musi wa31 Gumiguru munyika zhinji. Mavambo eHalloween anobva muchitendero chechikristu apo vanhu vairangarira vafi nevatsvene pazuva iri raimbonzi All Saints Day. Tabata mukoma tafadzwa mujanja kuti vatiudze nezvezuva iri.
Halloween izuva rinocherechedzwa musi wa31 October. Munyika dzakasiyana siyana ndingati Halloween inocherechedzwa munyika dzakaita semuno muAmerica, imo muEurope, even nekwedu kwatinobva kuAfrica. Ndingangoti Halloween chakatanga riri zuva remaKristo. Iri raiva riri zuva ori izuva remaKristo ravanotarira iyo inonzi All Saints Day. MaKristo kana vachirangarira All Saints Day vanenge vachirangarira hama neshamwari nevanhu vese vakatisiya pasi pano. Izuva rekurangarira upenyu hwevanhu vakatisiya, dzingave hama neshamwari. Asi nekufamba kwenguva tinoona kuti Halloween yakazosanganiswawo nekupembera kunenge kuchiitwa muma community munogara vanhu. Vanhu vakazotangawo kupinda mudzimba dzavo vachicherechedza zuva iri nevana vavo, even nevanhu vakuru vanorangarirawo zuva iri nekutambawo nevana vachipfeka zvimasiki, vachipfekawo hembe dzakasiyana siyana dzevanhu vanenge vavanotavirira.
Zuva reHalloween iri rinonyatso farirwa zvikuru nevana vadiki. Chikonzero chacho ndechei apo?
Vana vadiki vanorinyanya kurifarira, sezvamunoziva vanaka vanofarira zvivitsi zvinotapira izvizvi. Saka musi weHalloween vabereki vakawanda vanoenda vanotenga vanokumba zvivitsi zvavanotenga mumastoro. Saka mudzimba umu vana vanobvumidzwa kuenda pamba pamanext door vachigogodza vobva vati Happy Halloween. Paunosvika mwana anovapiwa chiputwa chake chemaswitsi. Saka vana vanozvifarira, uyewo vanozvifarira nekuti vanokwanisa kupfeka hembe dzemitambo yavanenge vachiona padzimu dzangara patelevhizheni, zvakafanana naSuperman naBatman zvichingodaro daro.
Chimwe chatinonyatsoona chinonyatsoonekwa ndiche zvinhu zvakaita se vatingati varoi, zvimarangwanda, zvinhu zvakaita saizvo zvavanhu vakafa. Pane zvazvinoreva here?
Inini ndo ndingaidzora zvakare kunyaya yechikristu, nekuti pachikristu rangariri zuva rairangarirwa vanhu vakashaika, hama neshamwari. And pamunongozivawo munyika dzese mungone kafungidziro kekuti kune zvipoko, kana kuti mukaenda kumakuwa kunongotyisa and panongoita zvirambi zvirambi. Saka ndo zvinosanganisirawo nezvoherorero zvinenge zvichiitwa nevana zvokuvhundutsira nambijana.
Saka zuva iri izvaro rekufara risina zvimwe zvarii nazvo mukati?
Izuva rekufara asi izuva rekurangarira zvakasangana.
Tafadzwa munjanja ari parunhare kuOklahoma neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika rinoshora mumiriri weAmerica muZimbabwe vachiti havaremekedzi Zimbabwe. Zviuru nezviuru zvevanhu zvinotarisirwa kuungana paBetera Primary School nhasi pamhemberero yekuwanikwa kwemangoda mamarange. Tasvika kumagumbo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka. Thank you.
kuhisi.